Nyika dzemu Africa dzakati poteredza sana Zambia, South Africa ne Mozambique hadzidi rwendo remutungamiri wenyika kuti dziti pamagetsi, dzoda mari. Ndofunga takaona kuti svondo inoita abva kupfuura. Zambia yanga ichida kuti pamagetsi aisvika 100 watts megawatts, vechida mubhadharo we $6.3 million dollars. Zesa yakatadza kureiza mari iyoyo tikashayawo magetsi. Saka kufamba nendege kuita mutungamiri wenyika kupedza mari yenyika kutambisa nguva. Chinodiwa chete haisi rwendo asi kubhadhara mari iri kudiwa totopiwa magetsi. Nofunga mese makaona kuti pasvondo itapfuura iyi, Zambia iri kumuka chibhenengene padevelopment yayo, zvekuti South Africa iri kutotengawo magetsi kubva kuZambia. Isusu takanga tichida kutengawo magetsi kubva kuZambia. Utungamiri hweko huri kubata basa nemazvo, asi havapi vanhu magetsi kana kupa nyika magetsi mahara, anototengwa nemari.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei?
Tiri kukurudzira hurumende kuti aiwaka ngavaregedze zvekufamba, asi ngavatore mari yavari kuti Minister of Finance zvakarongeka, ngazvichiratidza kuti zvakarongeka nekutora mari iri muhomwe yehurumende yavanoti vanayo wotenga magetsi, kwete kunopema.
Ko, tichitarisa mberi, zvii zvingaitwe nehurumende kuona kuti dambudziko remagetsi harirambe richiita dambudziko kumikwenyi mezi yavawira mudumbu?
Kuenda mberi kuti magetsi ange achiwanika zvakanaka, ZESA inofanira kupuwa simba rekuchaja mapraizi anova ari profitable. Mapraizi ari kuchajwa neZESA pari zvino ari pasi akanyanya kuderera, zvekuti iwo ZESA pachezvayo haikwanisi kuita chiuviri. Saka ZESA haina capacity yekuti iunganidze mari pachezvayo kuti ikwanise kutenga magetsi kunze kwenyika kana kugadzira muno magetsi. Zvikunyanya kukonzera pakuti hurumende inoshandisa politics yaakusvika kunyaya dzemagetsi.
Ko, sei muchidaro muzvinafundo?
Nekuti inorambidza ZESA kuti ikwidze mitengo. Saka zvazvinozoita ndezvekuti mukachengeta chirwere chinozokurisa. Pamberi apa hurumende ichazoemerwa nazvo, izoti kuna kuzesa nawo chiwedzerai mitengo, zvozouya zvakuremera kuvanhu zvakanyanya. Deno ZESA yaikwidza mitengo pashoma nepashoma nguva nenguva, vanhu vangadai vakati vaadjasta vakajairira kudhara. Saka ZESA yasara kumashure kwazvo kuti iadjaste mitengo yayo ibatana nezvinodiwa pakugadzirwa kwemagetsi. Saka ndo zvakapinda kukosha. Ndo saka mechiona kuti kunyika dzona naZambia uko neSouth Africa havasi kunyanya kupuwa mabheu auti nehurumende yavo, nekuti vanochaja magetsi ari optimal, ayatingati ari viable, ari profitable, anoita kuti kambani yacho irambe iri mubusiness. Ndo saka tiri kupuwa kuzaida kutenga kuZambia, tiri kuchajiwa mari chaiyo chaiyo inoita kuti kambani yekuZambia irambe iri mubusiness. Ndo zvinoitwa business. Ndo saka mechana kuti kumuprivate sector makambani ariko ari kubudirira zvakanaka. Chingwa chelobheozi chagara chiriko makore nemakore, nekuti vanochaja mutengo unobatsira kambani kuti idzorere makosti nekuitawo profiti. Saka ngazvidarowo zvimwe chete kuhurumende.